Makati Maria Zimbabwe, Indinandi Andy Limpopo, and Indini Miss Africa Washington 2016.
Andile, ungati itsananguro kuti wakanzwa sei uchiwana iwe uchipiwa mukombe iwe Miss Africa Washington State 2016.
Mfalo wacho namdinga kwanisi kuti ndondedzere zvakanakisa. Ndakanzwa mufaro mukuru. Pandakanzwa ndichidaidzirwa, ndakatsvaka kupinda mufungwa mangu. Ndichingoti kudai amai vangu nababangu vanga varipo pane zvavaranasi vachifarawo neni saizovawo sei. Zvekare ndikafunga kuti ndabudirira kudai ndingakwanisa sei kuti ndichibatsira vana vayo vana ndichigara ndichitaura nezvavo. Vanowanika vachitambudzika kupinda tikuchiende kuchikoro kuti vanenge vachiwana chekudya. Ndetakatanga tikapinda mufungwa mangu. Pamusoro stage zvekare ndakanga ndinowanika ndichinge timaitaini kuna Mwari andino chinda kuti ndiye akandifundisa pane zvese zvandaita.
Wataura iwe kuti shuwiro yako yakanga iri yekuti mai vange varipo. Tipo nhoroondo yekuti zvakamira sei ipapo, vari kupi amai?
Amai vangu vari vakasara kumusha, vakasara kumba. Ndaishuwira kuti ivo amai vangu nababa vangu pamwe chete vangowo vanoonawo zvandinoita kana pese panenge ndichibudirira pamasiku ese ndinenge ndichipinda kuti vange varipo. Asi zvino zvinorema kuti vange vachikwanisawo varipo nokuti vakatanga matiketi achona kuti vauye kuvanhu vaviri zvinodhura. Asi takakwanisa kuanga tichingotexta tichingovasendisawo mamesaji tichivaudza kuti ndapinda mutop 8, ndapinda mutop 5, ndapinda mutop 3 ndazvibudirira. Saka zvakabatsirawo panenge zvatingengoshuwiro kuti adai varipo vakagarawo mukati nevamwewo vaindionawo vachindikurudzirawo nechemukorera.
Tinoona uri muno mudiaspora, zvakaoma sei kunge uri kuita izvozvi zvemakundano uyezve uchiita zvechikoro? Uri kuita zvidzidzo zvipi uyezve zvii zvaungakurudzirawo vamwe vangada kupinda pakuita zvauri kuita izvi?
Chekutanga, ndisingatombotauri nezvekuti ndiri kuchikoro ndiri kudzidza. Kungova diaspora ungori kure nemhuri zvinhu zvakangooma, asi zvinhu zvakapfava. Pane shonguva dzokuti inini ndakudake ndasimba ndasuwa kumba, zvinhu zvakangooma. Asi kwandinogara kuno kuWashington ndinawo vana vana mainini vangu, vana vana maiguru, ndinogarawo ndudze navo vese. Ingana vanogara vachinondikurudzira vanondikare gare vanondifonera vachiringeti kwauri sei, zvikuri sei kwauri ikoko. Saka nika tichiitiwo zviri nani. Asi kuchikoro ezvinezvi ndiri kuita bachelor's degree, bachelor's degree yebusiness economics ndichimaina in finance. And ndozvandenge ndichangoita for the next 2 years and ndobva ndapedza ndigraduatawo in 2 years. And zvandingave ndichangoudzawo vamwewo vanondionawo voshuwira kutiwo vapindewo makwikwi akaita sewavo ndechekuti chokutanga chikoro. Nokuti kana uchinge wakunda, kana uchinge wavewe ndiwe Miss Zimbabwe USA, kati ndiwe Miss Africa USA, uchange uchimiririra vanhu vakawanda vane zvinovanoita zvakasiyana-siyana. Uchingochifanira kuita maresechi mune zvese izvozvo. Zvino kana ukasiya chikoro chakuomera, uchangotisvika pamberi pevanhu uchifanira kuti utaure nevanhu, oshashe kutaura. Haukwanise kupa maideas akasiyana siyana angakwanisa kuvaka masocieties aosimiririra. Nekuti macommunities auchangozvimirira iwewe mbone chete, wakumiririra vanhu vakasiyana siyana. Ichida kana vatova Miss Africa, hauchamiririri nyika yako bedzi, wakumiririra nyika dzakasiyana siyana. Ichida kuti unofanira kunge une ruzivo pane nyika dzaukumiririra idzodzo kuti uchikwanisa kunodzidzimiririra nokudzimirisa zvakanyanga. Saka ndinokuti chokutanga chikoro and ndoda kuti kutindaudze kuti zvichange zvakaoma, asi zvinhu zvakapfuta nokuti havasi vanhu vanonzwisisa zvautipa. Saka iwewo ndounotanga kufanira kunge uchiziti ndasvika panzvimbo ino ndizvino zvandasarudza kuda kuti ndiite, ozviita nemoyo wako wese uchitange kuwana vanhu vachiva vachiti chikona chita zvakanaka ndinoda kubatsirawo sei tivakazokurerukira maupenyu.
Tipowo nhoroondo yezuva irori rakawana uchitora mukombe rakatanga sei uyezve pakuzosvika kuti unzi ndiwe zvarakadenga yakunda vese vanga vari ipapo paMiss Africa Washington State 2016?
ndakatanga kushanda ne Miss Africa Washington muna June ndopandaka pindawo mumakwikwiwawo ndisavoshando nyamuwo vaisikana vaibvo kune dzimwe nyika dzeAfrica vamwe vaibva Kenya vamwe vaibva Tanzania Sierra Leone Ivory Coast nedzimwe nyika dzakasiyana siyana pakatanga kushandawo navo ari sirende ranga yakahava endo vanga vakaoma zvisingaite asi musi akana uchishandawo nevamwe unovakaokama vanokukurudzirawo topanangwa svika kuti chida ita zvisine zvangu kamuomeroka zvakaita ikatongoti ndezvangu vanonga uchiona vanhu vanokukurudzira uchingo kuti enderera mberi haikona kumira kunhu kuti zuva rachona kuti mazuva achona aisvika paaindionera saka madrezi acho kuti ndingogadzirirawo nyange tingozvigadzira pamwe yangu kuti mwyangu ngosva paunongoti eko zvino tasvika tave redi hatichipinda makuta zvanga zvakaoma asi zvisinei hazvo ndakwana vaindokurudzira aburisi pese panaenda kunge rini rwangu rwakuzopfuma varamba tinondikurudzira kusvika iyo mse mugovera wachona nandine shamwari yangu yaindibatsira backstage yaindibatsira kuchinja mirende dzakasiyana siyana yaindibatsira kugadzira makeup yangu and uyezve aingovapo kuti angondikurudzira panenge ndakunzwa ndakanda ndichingodzikisirwa pamweya pandaibuda pastage nechezvange ndakanganisa zvisingaite nechisa backstage seyangu nditi waita zvakanaka ufunge waita zvakanaka ungava kwakanganisa apo neapo asi zvaita zvakanaka chienda chidzokera zvekare nguva yasvika wakudedzera wakudiwa kana ndingori neshamwari yangu aindikurudzira kumashure ndanga ndichingotaura ndichiudza amai vangu nababa vangu ndichiti pane dzimwe nguva dzandaiti ndabva pastage ndosvika backstage ndonza ndichingoda kuti ndingochema nokuti naibva nanzonzi ndashaisha zvisingaite ndakangana zvanasi vataura kana tindakanganisa pakudzika asi inoziva kana zvagara zvingori zvako zvinenge zvingori zvako takatosvika nyange nguva yekuti tanga tasara vasikana tangove 8 vakaeliminata vamwe vakatibvunza mubvunzo tikabva futi pa-8 ipapo tikasara tave 5 tikasara tave 3 tikazosvika pakuzonzi ndini ndavibirira ndini ndazokunda ndini ndave Miss Africa Washington 2016.
Zvii zvawakawana uchipiwa semubayiro mushure mokukunda pamakwikwi aya?
Semubayiro panga panenge paine cash prize yekupaisa 2000 kubva kwazoita masponsors ari part of this organization ari imomuno muwashington state different sponsors vanounzawo magift packages akasiyana siyana maererano nezvavanoita maererano nemabhizinesi avanoita ivo achiunza kuti ukwanise kuwanawo uri mubayiro rekubudirira mumakwikwi akadai.
Tombotarisa mune ramangwana, pane mamwe makwikwi yawakatarisana nawo here?
Ndinotarisira kuti ndizoendawo kuMiss Africa USA mugore rinouya. Ndakasarudza kuzviita mugore rinouya nokuti pane dzino nguva ndida kuti ndipe nguva yakakwana kune zvidzidzo zvangu, ndida kuti ndipe nguva yakakwana platform yangu yandiri kuita inova iyo education for children and wealth feeding them for success. Saka ndinoda kuti ndinyatsopa nguva yakakwana kune izvizvi zvandiri kuita ndinyatsoona kuti hapana pandinosiya pasina kuitwa zvakanaka. Handizodi kuchiva kune ramangwana rangu ndizochoka kumashure ndizoti dai ndakapa nguva yakakwana kune zvakadai paidai ndakapa nguva yakakwana kune zvakadai asi gore rinouya ndinotarisira kuti ndinge ndichiita Miss Africa USA 2017.